Kurudziro iyi yaitwa nemumiriri weFranciston East mudare paramende muBotswana vaHonest Buthibili pamusangano wekuongorora kushanda kwematanho akatorwa nehurumende mukudzivirira kuparara kwaCOVID-19 muFranciston muBotswana. VaBili vati zvizvarwa zvinobva kune dzimwe nyika zvikuru kwazvo zveZimbabwe zvine makore akawanda zvichibata basa guru kwazvo mukusimudzira upfumi hweBotswana.
Vanhu vanobva kune dzimwe nyika kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe vanobata basa guru mukusimudzira upfumi hweBotswana, nokuti ndivo vanotifudzira mombe dzedu nekuita mabasa akawanda munyika ino.
Kunze kwekusimudzira upfumi hweBotswana, vaBili ava vanomirira nzvimbo iri chinhambwe chemakiromita makumi mapfumbamwe kubva mumuganhu weBotswana neZimbabwe vaudza Studio 7 kuti urongwa wekupa magwaro ekuti vanhu vagare nekushanda zviri pamutemo hunogona kuderedza uwandu hwevanhu vanopinda munyika iyi zvisiri pamutemo.
Tinoziva tose kuti kuZimbabwe kune nzara, saka vanhu ava vachagara vachifizira kuno uko kwavanowana cheuviri.
Mashoko avaBili aya atsigirwa nemeya wedhorobha reFranciston muBotswana ava kuti Sandrat Siho, avo vati vanhu vari kupinda munyika iyi zvisiri pamutemo vari kudzosera shure hondo yekurwisana neCOVID-19.
Vatho vavatsvangwe ntle vahavatsana mudhorobha waFranciston kana hari vatswara.
Panguva ino yeCOVID-19 vanhu vanopinda munyika zvisiri pamutemo vanosungwa nemapurisa. Kana vasungwa, hurumende yakafanira kuti iteste vanhu. Izvo zviri kuita kuti tishandise mari yakawanda mukuita izvi pavanhu vanoita madiro ajojina mukupinda nekubuda munyika ino.
Studio 7 akwanisa kunzwa divi rehurumende yeBotswana pakurudziro yaitwa nevaviri ava. Asi chimwewo chizvarwa cheZimbabwe icho chinorarama nechamuka inyama mudhorobha reFranciston vanomeni muchakachira vanoti chirongwa ichi chingabatsira kwazvo ruzhinji runogara ruchiita wakitsira gonzoni muBotswana. Nyanzvi munyadzo dzokudyidzana pakati kwenyika uye vari kuita rakazvimirira vaSamuel Masango vanoti urongwa uhu hunogona kunge huchibva muzvibvumirano zvakaitwa pakati penyika mbiri idzi mukutanga kwegore.
Ndiwo mutemo basics of the law of contracts, you know, tika mapindirana agreement yakadero is binding. You know, normally munogona kuzoita mutemo wenyu in your country as a follow-up nemakuita inonzi domestication, so that mutemo amoita unofambidzana neunogowafambidzanei neagreement yamemaita.
Studio 7 ana ukwanisa kunzwa kumuzindo waZimbabwe muBotswana kana paine zviri kurongwa nenyika mbiri idzi. Asi nyika mbiri idzi dzakasaina zvibvumirano zvinomwe muna kukadzi gore rino pamusangano wechipiri weBotswana Zimbabwe biannual national commission uyo wakaitirwa mudhorobha remau iro riri kuchamhembe kwakadziva kumadokero enyika iyi. Zvimwe zvezvibvumirano zvakasungwa pamusangano uyu zvinosanganisira kushandidzana mune zveutano, mitambo, kufambiswa kwemashoko, mabasa uye dzidzo yemaoko nezvimwewo. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika zviuru mazana maviri zviri kugara muBotswana, vazhinji vacho vakapinda munyika iyi zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFranciston, Botswana, ndini Shingirai Madondo.